Vana chiremba vanoita zvekuvhiya varwere vachidzidzisa muDepartment of Surgery paUniversity of Zimbabwe vazivisa vakuru vechikoro ichi kuti vakanda mapadza avo pasi sezvo vasiri kufara nekumbomiswa basa kwaDr Mbuva Yesango naDr Chimuka. Vana chiremba ava vati havasi kuzodzokera kumabasa avo kana vaviri ava vasina kudzorerwa pabasa ravo, vachiti vese vakabatana pakuramwa mabasa nekudara vaoni chikonzero chekuti vaviri ava vadzingwe. Vana chiremba ava vatiwo havasi kufara nemari dzemihoro pamwe nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara, umo vanoti hamuna zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Kuramwa mabasa kwaitwa navana chiremba ava kunorevawo kuti varwere vakawanda vanenge vachida kuoparetwa havachaoparetwi sezvo nyanzvi dzekuDepartment of Surgery dzanga dzichibatsira zvikuru mukuvhiya varwere muzvipatara zvehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi yeUniversity of Zimbabwe kuti vangani vana chiremba vanoshanda mubazi reDepartment of Surgery. Vana chiremba vakuru vakabatana nana chiremba vadiki avo vakatanga kusaenda kumabasa musi wa3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa avo. Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzorera vati vavhunduswa zvikuru nezvaitwa neUniversity of Zimbabwe. Dr Madzorera vati zvaitwa zvinoshoresa nyika sezvo vadzingwa havadziri nyanzvi mune zveutano.
Tinonzwa kudzimbikana zvikuru nokushokekana kunzwa kuti University of Zimbabwe yasarudzwa kususpenda machiremba makuru akafanana naDr Mbuva Yesango naDr Chimuka. Masejeni edu makuru ari kuita basa rinoshamisa kudzidzisa vana vechikoro, kudzidzisa maregistrar nemasenior house officer kuti vagotorawo zvinzvimbo izvozvi zvokumatsura sejeni nemageneral sejeni pazvipatara zvedu zvedzidzo yepamusoro. Tine urombo zvakare kuti izvo Vice Chancellor weUniversity of Zimbabwe aona zvakakodzera kuti asuspende machiremba makuru akadai. Tinoda kumupa shoko rimwe chete. Vice Chancellor hamuzi politician, siyanai nepolitics, regerai machiremba aite activism yavo kuti maconditions avo eservice aimproviwe. Imbonai nezvedzidzo yepamusoro, vanhu vari kurasikirwa ndo vana vechikoro nemaregistra vari kudzidziswa namachiremba makuru aya.
Vamadzorera vatiwo zano ravangangopa kubazi rezveutano nderekuti riite hurukuro navana chiremba vavapawo mari inoita kuti vakwanise kurarama.
Dzoserai machiremba aiswa mabasa avo, reinstate them, motanga serious dialogue navo, moimprova masalaries avo nemaconditions of service avo kuti vashande zvakanaka.
Vamadzorera avo vanoshandira muguta reKwekwe vatiwo vana chiremba vari muKwekwe havasi kushanda, izvo zviri kupa kuti vamwe varwere varasikirwe neupenyu.
Indiri kuKwekwe kuno ndinoziva kuti machiremba ekuKwekwe haasi kuenda kubasa, machiremba enyika yese haasi kuenda kubasa. Ari kuruza paikwezheni varwere vedu vari kufa zuva nezuva vachidzoserwa kumba vachinzi hapana machiremba. Nyika yese iri kurasikirwa, hurumende iri kupererwa noruvara rwayo, iri kuruza kala, iri kuruza yatingati dignity nemhaka yekuti havasi kuteerera zvikumbirwa zvemachiremba edu.
Kusaenda kumabasa kwana chiremba uku kwakonzerwawo kusamira zvakanaka muzvipatara zvehurumende, umo varwere vasiri kurapwa uye vamwe vachiburitswa muzvipatara izvi vasati vapora. VaJohnson Mugari avo vanoti vakaenda kuchipatara nehama yavo yanga yaita tsaona vati havasisina tarisiro nezvipatara zvehurumende sezvo vanhu vasiri kuwana rubatsiro.
So as of now zvitori nani vanenge vachikwanisa kunorapwa kungava kunze vaende zvavo kunze, kana iri local ngavatsvage maybe maprivate hospitals vobatsirwa ikoko kuenda kugovernment pachokwadi pakudana nachiremba.
Hurumende yakawedzera vana chiremba mari nezvikamu 60 kubva muzana, asi vana chiremba vanoti mari iyi haina zvainobatsira sezvo zvinhu munyika zvakadai semafedzi motikari, magetsi, mari dzemba, zvekudya nezvimwe zviri kukwira mitengo yazvo zvakanyanyisa zuva nezuva. Health Services Board yakaendesa vana chiremba ava kudare reLabour Court iro riri kutarisirwa kuzeya nyaya iyi mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.